Vanhu vavhenekwa takatarisana nechirwere checoronavirus, huwandu hwavo huchiri pasi zvakanyanyisa. Nekuda kwekuti isu senyika kuti tizive kuti dambudziko rakakura sei, ndokunge vanhu vazhinji vachinge vatestwa kuti vaonekwe kuti vane chirwere checoronavirus here. Uye zvinobatsira avo vanenge zvenge vaonekwa kuti vatesta positive.
Zvinovabatsira sei apa? Mungape muenzaniso here varusiki?
Nekuda kwekuti vanokwanisawo kudzivirira hama, vanokwanisawo kudzivirira vanhu vemudunhu ravo, uye zvigobatsirawo zvekare nyika kuti izive kuti dambudziko redu rakakura zvakadii senyika. Tiri kuona mazuva apfuura ano nemazuva atiri kurarama iye zvino izvi, huwandu hwevanhu vari kuita positive huri kuiti wandei.
Ko, sei zviri kudaro?
Nekuda kwekuti vanhu vari kudzoka kubva kune dzimwe nyika vachidzoka kuZimbabwe, vanhu ivavo vese vari kunge vachisangana nekutestwa. Izvo zviri kuita kuti huwandu hwevanhu vari kuzikanwa iye zvino izvi kuti vabatwa nechirwere hwabva hwakwira. Asi tinodaira kuti tine vamwe vanhu vakawandisa vari muno munyika vari kufamba vaine chirwere ichi asi vasingazivi kuti ivo vari positive. Rombo rataita senyika nderekuti strain yatinayo yecoronavirus imild.
Izvi zvinoreva kuti kudii chaizvo?
Zvichireva kuti tine vanhu vazhinji vanogona kunge vachibatwa nechirwere ichi vachisvika pakupora vasina kubvira varapwa. Asi tikada kutarisa Zimbabwe, tichitarisa nenyika dzakatipoteredza dzakaita sada Botswana, dzakaita sada South Africa, uko kuri kutestwa vanhu nehuwandu hwavo, ndosaka muri kuonawo nemafigures avo ari kuita achiwanda. Asi muno munyika medu neZimbabwe, nekuda kwekushomeka kweingave iri mari yeforeign currency yekutenga iwo matesting kits, vanhu vari kutestwa pari zvino izvi huwandu hwavo huchiri pasi. Zvinotibetserawo zvekare kana huwandu hwevanhu vari kutestwa hukakwira, ngatiti vanhu ivavo vanenge vaonekwa vari positive. Izvo zvinozoita kuti paitwe inonzi contact tracing yekutsvaga kuti vanhu vavakambosangana navo ndevapi.
Saka izvi zvinozobatsira sei chaizvo?
Izvo zvoita kuti tikwanise kuziva kuti pane vanhu vavakasangana navo, vanhu ivavo vese vaite kuti vatestwe. Kana vatestwawo zvekare, zvigobatsira kuti vanenge vaonekwa vari positive vaya, vamwe vanogona kuiswa kuyatinoti self-isolation. Vaya vanenge vawanikwa kuti vanogona kunge vaakurwara voendeswa kakuma centers akaita sana Wilkins, uko kwavanokwanisa kunowana rubetsero rwakakwana.